Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo, chivabvu 12/2019, nguva dzava 7. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndokurudzira madzimai kuti kubereka kunorwadza ana mai. Ndapote mutirasa vana chengetai ana ane kuchengetawo mwana iyeye.
Gogo Gwanzura vanorera nerera vobatana nenyika yose kucherechedza zuva ravana mai kana kuti Mother's Day.
Tiri kuti mutungamiri weMDC ndiva Nelson Chamisa anosharudzwa nevanhu. Vanhu vakamusarudzwa akavhoterwa nevanhu, takatoenda mberi iyo yava mvura yakapfuura pasi pebridge.
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yoenderera mberi nemisangano yayo nhasi iri kuMatabeleland. Manchester City yosimudza mukombe wePremier Soccer League. Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekuyemura nekutenda mabasa anoitwa navana amai kana kuti Mother's Day. Vamwe vana vaendesera ana amai vavo maruva nekuvatengera zvipo, asi vamwe vaenda kudzimba dzinochengetwa nerera. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Gogo Winnet Gwanzura avo vanorera nerera kumufakosi muHarare, tikatanga nekuvabvunza kuti vaswera sei nhasi.
Nhasi ndangoswera nevana vangu ndiri pamba, achiuya vangu vachiuya nemateta avo vachingonditi Gogo Mother's Day, tichingofara navo kana vauya nevana.
Imi munochengeta vana vangani?
Ari zvino ndine vana 25.
Saka munenge muchigara kupi chaizvo pekuti kana vanhu vachida kukushanyirai vachida kubatsirwa vanavo vanoya papi?
Ndinogara panhamba 23 Murara Avenue Mufakosi.
Zvekuchengeta nherera izvi makatanga riini?
1987.
Chii chakapa kuti mude kutora basa irori rekuti mubatsire nherera?
Pane mwana wandakaona akarasa ari pagedhi pangu, ndokuti ndinoenda naye kumapurisa mwana uyu. Vana vangu vakati aiwa Gogo, ichi chipo chamapiwa ichi, hationi kuti ndaite semutotora mwana uyu mumuchengeti. Asi vavakidzani vakamboda kuti aiwa zvinozokunetsai mangwana chii? Ndikati aiwa. Vana vangu vakati aiwa Gogo, handei kumapurisa. Ndokuenda kumapurisa, mapurisa ndoke ndichiendesa kusocial welfare. Social welfare yakati hakukukai basa Gogo, muchiita foster parent. Vanga ndatanga kuita foster parent vachindipa vana vachitora vamwe ndichizviendesa kumareserva avo kuvanongowanikwa kumareserva kuti kumusha kwake ndekwakati pakati pakati. Ndonzi tiendeserewo mwana iyeye, toenda naye mwana wachona. Ndokutanga kwandakangoitawo.
Saka mwana wamakatanga kunhonga araswa uyu aakura sei pari zvino uye ari kuitei?
Mwana wandakatanga kunhonga akatanga kunhongwa wachona iyeye anonzi Sereni. Ezvino izvi ane 24 years, ane vana vake vatatu. Ezvino anosenza kutraini cottage, ane vakamutoro ikoko.
Mazwi enyu ekupedzisira pazuva raana amai nhasi reMother's Day ndeyekutiwo kudii kunyika yese?
Ndokurudzira madzimai kuti kubereka kunorwadza ana amai. Ndapote mutirasa vana chengetai ana ane kuchengetawo mwana iyeye.
Avo vanga vari Gogo Winnet Gwanzura vanorera nerera kumufakosi, vanga vari parunare kumufakosi kwakare muHarare. Bato rinopikisa MDC rinotungamirwa naNelson Chamisa rinoti riri kuenderera mberi nezvirongwa zvaro kunyangwe hazvo dare repamusoro rakapa mutongo wekuti vaNelson Chamisa vainge vasarudzwa zvisizvo pavakatanga kuitwa mumwe wevateedzeri wevaive mutungamiri webato iri mushakabvu Morgan Tsvangirai. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti bato iri riri kuronga kuenda kudare repamusoro-soro reSupreme Court richikwikwidza mutongo uyu. Nezuro amai Tokozane Kupe vakati vave kuda kuti vataure nemagweta avo uye nemagweta ari kudivira vaChamisa kuti vaone kuti pogadziriswa sei panyaya yeutungamiri. Amai Kupe pari zvino vari kutungamira MDCT. Asi nyaya yemidziyo yebato yakaita semahofisi nemotokari ndiyo inenge ichakonzera mutauro wakanyanya. Hatina kukwanisa kubata maikupe kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi tabata mutauri weMDC yavaChamisa vaJacob Mafume tikavabvunza zvavari kuita pari zvino.
Nhasi tiri kuLopane kuMartin North kwatiri kuita maprovincial caucus yedu tichiinda mberi nenyaya yokuti vanhu vasangane nemamembers vacho vari kukwikwidza mavice presidents, masecretary general nevamwe vese maoffice bearer, mavice chairperson, matreasurer vange vachiudza vanhu zvavachazoitira party nezvachazoitira nyika. Tiri ipapo tiri kudiscussa futi mathematic committees nyaya dzekuti constitution yedu, ideologies, tactics and strategies, international relations, finance and administration. Tine manomwe makomiti anenge achitarisa kuti mushina wedu unonzi MDC uri kuda kugadzirwa papi, uri kuda kuroverwa hoko papi, uri kuda kuchinjwa mbambo papi, tichigujunura nekuumba panenge pachida kugadziriswa.
Saka nhasi muri papi chaizvo?
Pahole yemulupano kumatinot.
Saka vari kukwikwidza muzvigaro zvakasiyana-siyana ndo vanenge vachitaura kune vanhu kuti sei vachida kutsvaga rutsigiro?
Ndo vanenge vachitaura vachidibheta sepamwe pakanominitwa vanhu vakasiyana-siyana. Saka takaona kuti vanhu ngavange vachitaura panzvimbo pamwepo kwete kuti vamwe vanozounganidzana mudzimba vamwe vachitevera vanhu kumba. Tinounganidza mastructures edu sezvinongoitika kune dzimwe nyika, vanhu vomira pamberi tichitaura pamwepo kuitira kuti pasazoita nyaya yekuti mumwe anoti aiwa ndakanyewa usiku, mumwe anoti hatina chatinoziva. Mapromisi acho tinenge tichimanzwa pajekerere tichimatora pavhidhiyo. Kana woenda mberi ukazotadza kuita zvawakataura kuti unoita, haiwa tinenge tine mavhidhiyo acho tichikubvunza kuti ko apa zvawasiya kagwara rawaitaura kuti tange uchifamba naro.
Vakawanda vatsigiri venyu varida kuziva kuti zviri kufamba sei panyaya yakatorwa nedare reHigh Court panyaya yeutungamiri apa. Muri kuita sei sebato?
Tiri kuenda mberi sebato nemaprograms edu. Isusu tiri kuti mutungamiri weMDC ndivaNelson Chamisa anosarudzwa nevanhu. Vanhu vakamusarudzwa akavhoterwa nevanhu. Takatoenda mberi iyo yava mvura yakapfuura pasi pebridge. Hakuchina shure kwatichadzokera. Tiri kuenda mberi. Magweta edu ari kugadzirisa nyaya iyoyo vatiudza kuti isusu tinoramba tichifamba nesangano nebato revanhu, tinoramba tiri shure kwavaChamisa.
Mutauri weMDC vaJacob Mafume vari parunare kuLupane. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti rinotambira nemufaro danho rebazi reUnited Nations rinoona nezvekodzero dzevanhu rekutumira nhumwa kuZimbabwe kuzoongorora nezvenyaya yekupfuurwa kwevanhu nemauto muHarare munandira apo vairatidzira. Vachitaura nebepanhau reSunday Mail, munyori mukuru mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vati gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vainge vatenderana neUnited Nations kuti itumire nhumwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda.
Idzi inhau dzauya zvakanaka, tinodzigamuchira nomufaro zvikuru nekuti tanga tamirira tikaneta. Tanga tachema-chema zvikuru kuti United Nations kunyanya-nyanya kuHuman Rights Council kwavo watumidziro wa mataura anonzi nemuchirungu special rapporteur wanoongorora kuti kodzero dzevanhu dziri kuremekedzwa zvakadii muZimbabwe, wanoongorora kuti tiri kugara magariro akaita sei, nekutaura kwamaita tine zvekuchema zvakawanda zvokunyunyuta zvakawanda zvakagara tichingotaura kubva kare, asi tinofara kuti United Nations ichauya ichivhenengurawo ichionawo kuti vana veZimbabwe kodzero dzavo dziri kuremekedzwa sei. Saa tiri kunzwa kufara zvikuru nemashoko ekuti pane kutariswa kuchaitwa Zimbabwe kuti iri kuzvifambisa sei panyaya dzekodzero dzevanhu.
Imiwo sesangano rinomirira kodzero dzevanhu, munotarisira kuti muchasangana here nenhumwa iyi?
Hongu, semakore ese, sekugara kwese, tinotarisira chose kuti tichapihwawo mukana sekutaura kwakasangano akazvimirira oga, kunyanyanyanya isu tinomiririra vanhu. Tinodavira kuti United Nations ichatipawo slot, asi chinhu chitsva sezvamunoziva. Mai Pillay Navi Pillay wakamboya muZimbabwe makore akapfuurayo, tikakwanisa kusangana navo sezvamunoziva, takatosangana navo kumahofisi eZimbabwe Lawyers for Human Rights, takabatana nananango. Saka tinotarisa kuti tichapihwawo chikamu chedu, mukana wedu wekuti titaurewo navo, tivapewo maonero edu. Ende tinotarisa kuti maonero edu iwawo achatambirwawo zvakanaka.
Kuuya kwenhumwa United Nations uku, mungati zvinobva zvabatsira here kana kuti munodawo kuti kuuyewo vamwewo kuzoongorora nyaya dzekodzero dzevanhu idzi?
Tinodavira kuti igwara rakanaka, istep forward yakanaka iyoyoyo yekuti vekuUnited Nations wakauyawo. Tinodavirawo kuti tinobvuma mumabodies edu emuno muAfrica, wakaita mana SADC, wakaita mana African Commission and Human and People's Rights. Sezvamunoziva tagara tine chichemo, vana veZimbabwe wagara nezvichemo zviri kuAfrican Commission on Human and People's Rights zvekuti maspecial rapporteurs anoona nezvekodzero, maspecial rapporteurs anoona nezvekupiswa kwevanhu, kutochwa kwevanhu, wauye wavheneke nyaya dzekutochwa kwevanhu muZimbabwe muno, nyaya dzokushungurudzwa kwemahuman rights defenders munoziva naJustina Mukoko, wanana Muzvare Linete Mudehwe, wanana Muzvare Cynthia Manjoro, washungurudzwa, vari kushungurudzwa zvatakaona muna August last year, zvatakaona muna January gore rino iri. So tiri kuchema chema nenyaya yekuti kudai hurumende yanga yaitawo yapasisawo mitemo inocriminalize vanatosha, inocriminalize kushayikwa kwevanhu, kushayikwa kwanaita idzamara, inyaya dzekuti mhuri yekwadzamara iri kurwadziwa haisiyo yega, nyika iri kurwadziwa. So zvimwe zvino tinoshumishuvirawo kuti kudai zvanga zvaitika hurumende yanga yaitawo ratify mainstruments iyo anoti kumbunyikidzwa kwekodzero kutochwa kwevanhu hakudiwe, kuabdakta kwevanhu hakudiwe. Saka tinozvigamuchira first step, but we still expect kuti vamwe mabodies edu emuno muAfrica naACHPR watoro matanho akafanana neatorwa neUnited Nations.
Mutauriri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu vakumbirai Mafunda veZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo cheYouth Forum chatinopakurirwa naMike Hove.
Kwazwai, 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 muri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondorega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kucherechedza zuva reMothers Day, ana moms nhasi zuva renyu, tichikurukura nemi vateereri vedu veStudio 7. Asi tisati tanzwa kuti vateereri vari kutii pamusoro pezuva raana moms, regai ndimbokuridzirai kanziyo katakura, hanzi moms ndokutendai mi. Kambo katakura arikutenda moms wake. Hanzi without you Mr. Hooky 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 apana. Aiwa, muri Zimbabwe, ngatiende kune mutariri wedu wekutanga. Major ari kumutare uko. Mukoma Major, matiko.
Makadi we Studio 7. Ini ndinoitwa Major, ndiri kumutare. Zuva rekucherechedza madzivo mai ratinoti Mother's Day. Izuva rakakosha. Nyanya inini zvangu ndinonyanya kurikoshesa ndichiwane ndangariro dzekurangarira mai vangu vakatirera kusvika takura baba pasisina. Saka ndinoona kukosha kwemadzimai kwakanyanya stereki nekuti vakarohwa ndohombe zvinhu zvainetsa nekuti baba wakafa tichiri vana vadiki chaizvo asi vakashingaira tikakura taanewo mabasa takukwanisa kuvachengetawo. Saka izuva rakandikoshera kunyanya. Ndichimboti Happy Mother's Day kuna mai vangu anonzi mai Sarai Muchedzi vari kwaRusapi.
Hanzi na Major Moms makashinga mukatikurisa muri mega. Chionai manje tane mabasa takuda kukuchengetai. Aiwa mukoma Major, tinotenda zvikuru nemazwi enyu. Kuna namai vakashinga vakakurisa vana vari vega. Big Mike ine hangu pache zvangu ndinokubigai. Tiendera mberi nechirongwa. Umwe watinaye muchirongwa nhasi ndiBeloved Taruinga ari kuSouth Africa.
Madenyu vashamari Studio 7 ndinokutendai nokuti pamukana unoo Beloved Taruinga ndiri muno kuSA. Ndinoda kungoti Happy Women's Day to my mom. Ndokutendai mama with whatsoever zvamakaitira muupenyu. To be who I am today, it's because of you mama. Saka ndinokutendai zvakanyanyisa spirit. Ndakadzidza zvakanaka the good side of life. And ndakaziva chakaipa kuti ichi chinhu chakaipa chito. Saka ndiri zvandiri nhasi nekuda kwamama vangu.
Hanzi na Beloved, ndiri zvandiri nekuda kwamai vangu. Aiwa, muri Zimbabwe ngatirenderei mberi nechirongwa. Takuenda kuna Anthony Thompson Ngono ari kuhwedza uko.
Makadiki vashamarari veStudio 7. Ini ndinoitwa Anthony Thompson Ngono, ndirikugara kuhwedza District muZimbabwe. Ndinoti zuva rekurangarira mwana amai rakakosha zvikuru nekuti kuve kuti uve munhu unenge wakazvarwa naamai. Ndinonzwa kurwadziwa kuti mai vangu vakafa makore 14. Saka ndinongorovarangarira naizvozvo. Ndinotenda kuti vakandibereka vakandirera isinei kuti vakatorwa nenguva. Ndinoti amai zorora murugare nekusingapere.
Aiwa mukoma Anthony, ndotanga nichitine matambudziko asi hamusi kuchema mega. Pari zvino ndikutochema nekuti mai veshamwari yangu vakashaya vhiki rapfuura. Ndikuchema pamwe chete nemimese asi zvakadaro tovatenda tichicherechedza upenyu hwavo. Saka tovatenda nekuti dai pasina ana namai dai tanga tisina vanhu vakafanana naAnthony uyezve shamwari yangu Revo. Asi muri Zimbabwe tave kusvika kumagumo echirongwa. Ndisati ndapeta chirongwa ndikuda kutora mukana uyu kuti nditende mai vangu Madhove maihove. Aiwa mama, ndinokutendai. Makandisindisa kuchikoro mbatya mukatenga pese pandaichema manga muripo. Aiwa moms, muri best friend zvechokwadi. Madhove Madhove, nyabonga, ndinokulavhai. Ndinokutendai zvikuru. Muri Zimbabwe chinobhuruka chinomhara. Nguva ndiyo yadyanana. Hama dzangu, tasvika kumagume echirongwa. Ngatisanganei padandanitandapo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3 BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure pazvirongwa zvedu zvevechidiki munokwanisa kundinyorera ipapo paTwitter nepaInstagram @BigMike3. Kuna na moms toti happy Mother's Day. Anokoneka ine mufaro. Ndini wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda Big Mike musakanganwe kuti Mike anokupa chimwe chirongwa cheve chidiki nemusi wechipiri wega wega pa The Connection. Musakanganwe kuteerera chirongwa ichocho. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero chatinopakurirwa naTanonoka Wande.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Maniro akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikutendai zvikuru kuti muri kutandara nesu muchirongwa chino chezvechitendero. Evangelist Ivan Yatanga veSeventh Day Adventist vari pano zvekare kuti vapedzise tsananguro yavo yebhuku rezvakazarurwa. Vazhinji chavangada kutanga kuziva kuna mufundisi Nyatanga ndechekuti mutendi ari kumba kwake achiverenga zvakazarurwa angari nzwisisa sei
chekutanga zvane shokora mwari kuna bugura James ka Jacob pana asina ruzivo here ngaakumbire kuna Jehovah anopa pachena saka kuti mwari ndikomborereiwo ndakuverenga bugura zvakazaruro andiri nzwisisa asi nditungamirirei mwari ariko Jesu ariko idi anoticha anozviratidza kunona mutsvaka nemoyo wese
muchidimbu iyo message yamwari ndeipi mubhuku iri
ndikupei a quick summary of the book rebhuku razvakazarurwa nemessage yamwari kumazuva ano ekupedzisira
hongu
very good and iye murume akaradzwa zvakazarurwa anonzi John one of the 12 disciples akandizvaona nyora ana zvakazarurwa chapter 1 verse 9 and 10 anoti izvo ndakanga ndiri mumweya nezuva rashe ndikanzwa izvi kwandiri chiti ndine Alpha naOmega pandakacheuka ndakaona kumwana nemwanakomana wemunhu saka John akaradzwa zvakazarurwa ari pachitsuwa chepatmos akandwapo nemaromans aipesecuta makristu panguva iyoyo asi mwari akashanyira John ipapo akamupa kuti nyora vanhu vangu vazive zvokuma zuva ekupedzisira akanyora nemadimikira
vamwe vangada kuziva kuti madimikira aiitirwei apa
kuitira kuti vakuru vangu vakamugadha pachitsuwa paya dai akanyora zvina madimikira vaitsemura tsamba dzake saka pakanga ndakaona chikara chibuda munyanza iye aiswawo pachitsuwa wakati munhu anopenga itsamba dziri harmless kana dzisina nebasa rezi ndobva adzikanda dzaenda kumainland kwaiva nevanhu asi ndo kwazinokirwa nadaniel saka ndandiri mumweya nezuva rasho number 1 zvakazarurwa kutaura kuti ishe ane zuva bhaibheri roti jesu ndiye ishe wesabatawo saka una zvakazarurwa AD 95 john anoshanyirwa najesu uri musi wesabata saka vazhinji nhasi vahwandi havafarire mutemo unoti rangarira zuva resabata vakariparidza shoko rakadaro vamwe vanoluza mabasa avo vanosimudzira zuva rekunamata resiriro zvakazarurwa kuti mwari ishe vane zuva number 1 then number 2 zviri kunzi zvichaitika mazuva ekupedzisira kana chapter 13 ndakaona chimwe chikara chibuda mugungwa chinotuka mwari chichamanikidza vanogara panyika nekuvatambudza kuti vanamate chikara kana kuti ushe tati chikara ikingdom aditi tambidza vanhu kutenga nekutengesa saka zvakazarurwa kutaura kuti jesu akundouya pachira inonzi religious crisis yekuti tingangoti insamari inotaura nezvenew world order irida kudzikwa nevanhu kuti vanhu vaite anational sunday law yekumanikidza vanhu vese kunamata nezuva risiriro inonzi mark of the beast mazviona saka zvanzi nao nazvakazarurwa ityai mwari mumupe mbiri iye akasika denga nenyika saka before jesu auya tine crisis yereligious religious crisis zvekunamata ine chekuita nemutemo wamwari mwari achitirangarirai zuva resabata the world is agreeing and moving towards that direction yekuti toda legislation yesunday law ichamanikidzwa ponzi no buying no selling ndo pane munembo wechikara kana makambonzwa zvakadaro asi vanhu vamwari vanonzi tungai ityai mwari akasika denga renyika saka meseji yakadaro manje vamwe vari kuigamuchira vamwe vanoivenga vawani saka bhuku rakazvakazarurwa ndoridisa zvikuru rekuti gadzira zvatiri kuona tikuona mienzaniso wechitendero wada kubatanidza vanhu hazvina basa kuti totendei hazvina basa kuti munotendei ingori compromise isiri paplatform yemutemo wani vamwari vanoverenga zvakazarurwa kuti tinofanira kubatana tiri pamutemo wamwari sabbath sunday crisis ndo iri itozonzi Armageddon hondo yekupedzisira panyika jesu asati auya nekuti mwari anunure vanomutya
mashoko enyu ekupedzisira kuvatendi pamusoro pebhuku iri
mashoko angu ekupedzisira kuvatendi vese kana kupasi rese ndeyekuti mwari anoda munhu wese asi mazuva nekupedzisira anoda kuti munhu wese auye pachokwadi saka zvimwe zvirumina zvakazarurwa zvinogona kuti shoka tikasatambozvinzwa takakura tisikazviziva asi nguva yakwana kuti chiedza chauya tisaramba chiedza takabatira patsika dzakare shoko rangu ndekuti mwari anotida tese tikateerera tichaponeswa tese ndake nashuwa yuva hwandi kuti nyaya zvakazarurwa inyaya yekuti mwari ari kuseri nasatani ariko isusu as human beings tinochuza kuti tikusaidirani
nemashoko iwayo anobva kuna evangelist Ivan Nyatanga veSeventh Day Adventist Church muHarare ndinoti ndipo paperera chirongwa chedu chesvondo rino ivai nesu mune chimwezve chirongwa chezvechitendero svondo rinouya ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musara zvakanaka.
Haiwa tinotenda zvikuru tanonoka wande uye tinopa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos 1, Yada 0, Capes United 2, Triangle 1, Tel 1, 1, FC Platinum 0, Manika Diamonds 1, Herentals 0, Chapungu 1, Wange 0. Mu English Premier Soccer League, Manchester City yasimudza mukombe we PSL mushure yemekukunda Brighton 4-1. Liverpool ndiyo yapedza iri pachidano chechipiri kunyange hazvo yakunda Wolves 2-0. Chelsea yanga iri pa yapedza iri pachidano chechitatu, Tottenham iri pachidano chechina. Sasa aiwa nako kambo Sweet Mother kubva kuna Prince Nico. Tashika kumagumo echirongwa chedu pazuva rino ratino rumbidza vana mai vose nevamwe vano vakakudzwawo nana gogo. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Gogo Gwanzura vanorera nherera kumufakosi muHarare vobatana nenyika yose kucherechedza zuva rana mai kana kuti Mother's Day. MDC inotungamirwa navanelson Chamisa yoenderera mberi nemisangano yayo. Manchester City yosimudza mukombe wePremier Soccer League. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Toksi Amina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.